Mutongi wedare amaiseresu chakanyuka vazoti vangari vume vagare mujeri kwemwedzi makumi matatu nemitanhatu 36 mushure mekusendeka parutivi mwedzi gumi nemiviri vachiti kuvabhadharisa faindi kunoita kuti mhosva yavakapara iite seyemhanga manga. Mutongo uyu unotevera kurambwa kwaitwa nedare chikumbiro chavangari vume chekuti vakure kudare repamusorosoro reconstitutional court vachiti chikamu chemutemo wakashandiswa pakuvabata nemhosva chinotyora kodzero dzavo. Dare rarambawo chikumbiro chekuti mutongo umbomira kupihwa ivo vachienda kudare repamusoro vachipikisa mutongo wekuvarambidza kukwidza nyaya yavo kuconstitutional court. Gweta ravo muzvinafundo Love More Madhuku vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Saka vamupa makore matatu ndo vachaseva mujeri vatikoko kumba makore matatu papa kujeri kwachinozobviswa vaniye saka tingati makore 2 avanozogara mujeri kuri kuti zvaenda zvakadaro asi iyo dare rangu ratisa 4 years makore 8 ndobva rabvisa 1 year kusara 3.
Vamadhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Isitatonzi navangari gume tichaenda kudare rehigh court kunoita inonzi appeal tichazvita nechipiri izvozvo panenge pavhura dare rehigh court. Taita apili yoyo chakumbira zvedare rehigh court kuti vabuditse kuti takamirira apili vange vari on bail pending appeal.
Mushure mekuturwa kwemutongo uyu vangari vhume vakurudzira veruzhinji kuti vasadzokere shure nekurwira shanduko munyika zvisinei nemutongo wavapiwa.
Izvo zvinorwadza but zvino ndozvatinotarisira kuti dare rinodaro nekuti dare tinozviziva kuti dare rinoshanda pamwe chete neregime saka izvi tinozvitarisira kuti ndozvaanoita but hazvizodzosa kumashure kuti tiite zvatinofanirwa kuita. Not at all, hazvifanirwi kudaro, tinofanira kupfuurire mberi tichimirire chokwadi munyika yedu yeZimbabwe.
Vangari vhume ndivo vave munhu wekutanga munyika kutongerwa kugara mujeri nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati. Vangari vhume vanonzi vakakurudzira mhirizhonga pavakanyora padande mutande ravo retwitter vachikurudzira kuti veruzhinji vapinde mumigwagwa musi wachikunguru 31 2020 vachitsutsumwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kuratidzira uku hakuna kuzoenderera mberi mushure mekuzosungwa kwakaitwa ivo vangari vhume nevamwe vanosanganisira mutori wenhau Hopo Chingono nemumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala. Asi pakutongwa kwemhosva iyi vangari vhume vairamba mhosva vachiti havasiri vomuridzi wedande mutande iri. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare dare rapfuudzira mberi kusvika musi wachivabvu 3 kutura mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaScala yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yematare zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reTriple C muzvare Mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZanu PF vapayas jamba mukandi. Vamukandi vakatobvuma kare mhosva iyi mumatare. VaScala vari kupomerwawo zvakare mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga pamusoro penyaya iyi. Vari kupomerwawo imwe mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati pakuratidzira kwakashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navangari vhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.